Papa Stamire awangira chipaumbo kukomiti nuna nizinyaya zimazimai pamusoro penyaya zitanga wandida kuti uwane nzvimbo kana kuti upase vati inyaya mbiri chete dzakamangarwa uye vakapara mhaka idzi vakatodzingwa basa vati bazi ravo nemakoreji ose ane hwaro hwekuti vadzidzi vamhangare pamwe nekuti nyaya idzi dzinogadziriswa sei asi nhengo dzekomiti iyi hadzina kufara zvachose dzichiti dzakawana umbowo kubva kusangano rinomirira vadzidzi vechidzimai Refimai Student Network wekuti pane zvikamu zvinodarika makumi manomwe kubva muzana zvevadzidzi zviri kunyunyuta nenyaya dzetanga wandida kumakoreji nemayunivhesiti imwe nhengo yekomiti yamai Joyce Jaja vanoti varwadziwa zvakanyanya nemashoko avapasi pamire vachiti zvinoratidza kuti pane zvavari kuvanza
sezendeke yatakaona yakakura sozorwanya zvamataura izvi mandirwadzisa ndiri nyika ini ndarwadzisa so imimika muchibva pano musagarira basa endai motuma vanhu venyu vaite basa uku ime chimonita kuna kuti zviri kuitwa ii nokuti mungangogara muafisi ka zviri kuitwa nemareti chai dzenyu kunze ukoka zvakawanda ndi zvinorwadza ndiri mupalamende asi ndakabereka ndine mwana saka mwana umwe ndewangu
amai jaja vanove nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro vati vakafamba mumakoreji nemayunivhesiti gore rapera vakazvinzwira nekuzvionera pamhunosefodya uye bazi rava pasi pamire rinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika vamwewo vasina kufara ndaamai Perseverance Joe avo vati mashoko avapasi pamire aratidza kuti havasi kuita basa ravo nemazvo
zvemauya nazvo hazvina kukwana we expect better work from you we want statistics actual facts so that isu tinoita basa redu imi moitawo renyu saka mataura kuti implementation is not us who do implementation is you who do implementation go back do your work
vati bazi redzidzo yepamusoro rinofanira kuita basa nemazvo nekuuya neumbo hwakakwana kuti paramende ibatsire kugadzirisa dambudziko iri amai Rose Mpofu vatiwo bazi iri rinofanira kuunzawo kuparamende umbowo hwevadzidzi vanorarama neurema vachiti ndivo vanotoshungurudzwa zvakanyanya vapasi pamire vati vanzwisisa zvichemo zvenhengo dzeparamende idzi asi vakati havagoni kunyepa pamberi pedare vati nyaya dzavataura nezvadzo ndidzo chete dzakamhangarwa vakati paramende inofanira kuvabatsira kuti vadzidzi vanenge vambunyikidzwa vabude pachena
Other question was that the percentage of reported cases is too low. Yes, I am conceding that those are the reported cases.
Ndanzwa kuti muri kuti nyaya idzi shoma asi ndozviripo nekuti handigoni kuti dzakawanda idzo dzisina kumhangarwa
vaenderera mberi vachiti panofanira kuve nenzira yekuti vadzidzi vamhangare vakasununguka vachiti semaonero avo zvinoita sekuti vadzidzi vanotya kuti vanogona kuzopinda munyatwa yakanyanya kana vakamhangara nyaya dzavo dzekushungurudzwa nevarayiridzi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro vadaniel morekeli vaudza studio 7 kuti nyaya yekushungurudzwa kwevadzidzi ndeimwe nyaya hombe yakataurwa nevadzidzi apo komiti yavo yakatenderera nenyika gore rapfuura sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro rezimbabwe national students union zinasu rakatopawo umbo kukomiti iyi richitaura kuti dambudziko rekushungurudzwa kwevadzidzi vechidzimai rakakura zvakanyanya muzvikoro zvese zvepamusoro mutungamiri wezinasu vatakudzwa ngadzore vati havabvumirani nemashoko avapasi pamire vakasanobata chinzvimbo chasachigaro wekomiti yemadzimai amai Miriam Chikukwa vaudza vapasi pamire nechikwata chavo kuti vadzoke zvekare kukomiti iyi neumbowo hwakakwana kuti vakwanise kunyora gwaro rakakwana rekutura kuparamende ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.